manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera chivabvu 19, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chinotanga mumatunhu ose emunyika asi chichinzi chanonoka kutanga mune dzimwe nzvimbo. Mutungamiri webato rezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaya Maseno Munangagwa Vanoti vachazivisa zuva resarudzo mukati memasvondo maviri anotevera.
Pakupera kwemwedzi unoyu, tichange tichiita proclamation yokuti munyika muno muchava nemaelections. Campaign igotanga nemutsindo.
Bato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rinokundikana kuparura manifesto yaro muHarare. Dzichiti nhengo dzaro dzatyisidzirwa nevechidiki vebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa veVanguard. Prince Harry vekuBritain vanochata namuzvare Meghan Markle vekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chatanga nhasi dzimwe nzvimbo mudunhu remashonaland west dzisina magwaro ane vanhu vakanyoresa kuvhota aya uye kuine vanhu vashoma vari kutarisa mazita avo atachigoriwa anotipanyaya inotevera
Nzvimbo zhinji dzekutarisa kuti mazita akanyorwa zvakanaka here uye kuti arimo here mugwaro revavhoti dzine matende dzanga dzisina zvinhu zvekushandisa zvinosanganisira magwaro akanyorwa Nzvimbo dzanga dzine zvekushandisa zvose dzanga dzichivhakachirwa nevanhu vashoma pane vari kutarisirwa Munhu wese anosungirwa kuti atarise kuti zita rake rakanyorwa here mugwaro remazita evanhu vakanyoresa kuvhota iri Dzimwe nzvimbo mudunhu remakonde dzanga dzisati dzavhurwa pasvika nguva dzemasikati sezvo vashandi veVEC vanga vasati vasvika mukuru weVEC mudunhu remashonaland west vaAusten Rovu vanoti dzimwe nzvimbo dzanga dzisati dzavhura nekuda kwekushayikwa kwezvekufambisa pamwe nemafuta edzimotokari ayo ari kushayikwa munyika yose
asi tine machallenges etransport atakasangana nawo east province TMED has yet faced a lot of challenges in mobilizing motors akakwana. Asi despite my challenges wa yataka aidha nepatinokwanisa napo kuti vanhu vakwanise kunge vari pa ground nhasi uno muzwa 19. Mamwe masenda anogona kunge adeploy nhasi kureva kuti zvivari kusvika. Masupervisor ari kuwana mota ari kubvatira nemitiro yese iya kuti vanhu vakwanise kunozotanga basa ravo zvakanaka. Saka ndingangoti pari zvino vanhu vese vari pa ground basa redu rakufanira kuchitanga zvakanaka. Saka tiri kuti izvozvo zvamboti dzosera kumashure kuti vanhu vedu vainde paground.
Vanhu novhu vanoti chirongwa chavari kuita hachisi chekutarisa mazita evanhu vakanyoresa kuvhota chete asi kuti mazita iwayo akanyorwa zvakanaka here. Vanhu novhu vanoti vanhu vanofanirwa kutora mukana uyu kuti vanyoresewo kuvhota kana vachinge vasati uye kuti vachashayiwa mazita avo vane mukana wekunyoresa zvakare.
Inspection exercise ndo mukana watiri kupa kune vose vakaregister kuti vakwanise kuya kuzoona kuti mazita avo arimo here muvoters roll uyezve kana arimo akanyorwa zvakanaka here then kune vaya vakaregister vachashayikwa muvoters roll iroro for various reasons
Vanhu vakanyoresa kuvhota kune dzimwe nzvimbo vanokwanisawo kuchinja kwekuvhotera muchirongwa chiri kuitwa ichi vapesi nyamandwe mumwe weavo vashanyira nzvimbo dzeZEC vachida kuchinja kwekuvhotera
takareza tiri pabasa saka takachinja basa takuya kunova richagare ikoko kasiti kapa karasika saka vati unu register for unu register pa manyama saka wangoti tende mu register kuti pachi pa manyama ne proof of residence saka wasezi ya uribosha hapana saka pachanda wana
vamwe vanokwanisawo kuona kuti vakanyoresa kuvhota here vachishandisa nhare mbozha dzavo. Munhu anokwanisa kufona *265# obva aisa nhamba dzake dzechitupa ozoisa gore rekuzvarwa. Zekinoti panzvimbo dzose dzakavhurwa muwadhi yega yega munenge muine nzvimbo imwe chete inokwanisa kuti vanhu vanyorese kuvhota sezvo pasiri pose panzvimbo dzakavhurwa pari kunyoreswa. Chirongwa chekutarisa kuti mazita akanyorwa here mugwaro remazita evanhu vakanyoresa kuvhota chatanga nhasi chichapera musi wa29 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Asa Chiguriwa.
Zvichakadaro, kumasvingo chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti ichi chinonzi hachinawo kutanga sezvanga zvakatarisirwa sezvo zeki yakundikana kuwanisa zvekushandisa mune dzimwe nzvimbo paine nguva. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya iye.
Mudhorobha remasvingo dzimwe nzvimbo dzanonoka kuvhurwa mushure mekunge zvikwanisiro zvakaita sezvigaro pamwe nemagwaro evavhoti zvanonoka kuendeswa nezeki. Apowo vagari vazhinji vanga vachiuya mumwe mumwe zvichiratidza kuti vazhinji havasi kuziva nezvechirongwa ichi nekuda kwekuti hachina kunyatsoshambadzwa. Vamuranganwa Chanyau vekuwadhitiri mumasvingo vati vaongorora zvinyorwa zvavo asi basa rambo rinonoka kutanga.
Inspection ndaita ndikaona zita rangu ririmo but patanga process painge ichifanira kutanga na 7 AM. Zvinhu zvasina kurongeka, vanga vasina furniture, then mamwe mapremises anga akavhagwa zvichiratidza kuti zvasina kunyatsa kurongeka.
Asi vamwe vakaita savacrispan mutya vakuru vanoti kunyange pambononokwa chirongwa ichi chakanaka zvikuru uye chazofamba zvakanaka.
Ndinoona zvinhu zvacho zvakarongeka zvikuru sazingatombobviri zvekuti dai vanga vashambadzira kuti vanhu vave vanouya vakawanda vachiona mazita avo. Mazita avo akabhukiwa zvakanaka zvirimo zvi. Ndangomirira ngoti ndione kuti zvakamira sei pakuvhota pandinovhotera pandinoda.
VaInnocent Taweni vakurudzira boka reze kuti rivandudze zvirongwa zvekushambadza chirongwa ichi vachiti vanga vasingatozivi nezvacho asi vazongosangana nacho vauya kuzvitoro kuzobvisa bhabharazi. Zvichakadaro, vamwe vanhu chirongwa ichi chatanga chakanoita nekuti vashandi vedzeki vakabva kuhurumende vari kuita basa iri vari kushanda vasingafari zvichitevera kudzikiswa kwakaitwa mari dzavanofanirwa kubhadharwa pazuva. Zeki yakaudza vashandi ava vazhinji vavo vakaita basa rekunyoresa vavhoti kuti yanokudzikisa mari kubva pamadhora 30 kusvika pa20 ichiti yaita izvi nekuda kwekuti hurumende haina mari. Izvi zvinonzi hazvina kufadza vashandi ava vapika kuti vachashanda zvishoma nezvishoma semumwe mushandi wavo ataura neStudio 7 akaramba kudomwa zita rake. Studio 7 yakundikana kubata mukuru wezeki mumasvingo vazeki Spudurai kuti vatipe pfungwa dzavo pane zvaitika nhasi. Asi amai Priscilla Chigumba vanovesa dyaro wezeki vakabvuma kuti mari yevashandi yakadzikiswa asi hapana zvavaikwanisa kuita nekuti hurumende haina mari. Chirongwa ichi chatanga nhasi nyika yose uye chinopera musi wa29 chivabvu asi vamwe vanoti chakaramba chichiitwa nechinono uye chisina kuwedzerwa kushambadzwa. Vazhinji vachatadza kuongorora mazita avo kuitira kuti vanenge vasina kunyorwa zvakanaka vakwanise kunyora patsva pachirongwa chekunyoreswa icho chakawedzerwa nzvimbo dzekunyoreswa. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Ganzi Maramba.
Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato rezano PF vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaudza momo yevatsigiri vebato ravo vaungana munhandare yeSakubva kwaMutare kuti vachatara zuva richaitwa sarudzo mumasvondo maviri ari kutevera kana kuti mukupera kwemwedzi uno. Mutoro wedu wenhauloedha mwoyo anotipa nyaya iyi.
VaMunangagwa vanoti vachazouya zvakare kwaMutare mumasvondo mashoma anotevera kuzokambena mushure mekunge vatara zuva richazoitwa sarudzo.
Pakupera kwomwedzi unoyu tichange tichiita proclamation yokuti munyika muno muchava nemaelections. Kuita kampeni igotanga nemutsindo panguva iyoyo. Tozouya kuno kuManikaland toita kampeni zvino yokuti mikono ndivanani munyika zvobuda pachena.
Vatotaura Vanoti vanhu vanosungirwa kuramba vakabatana pasina kuita mirizhonga uye kubatana sezvavakaita pakabva varobati mugabe pachigaro vachiramba vakaita runyararo kudzamara sarudzo dzapera uye narini sevana vamwe chete veZimbabwe.
Ndorinofanira kutitungamirira zvido zvevanhu ndozvatofanira kuchenjera kuchengetedza nokumeka shuwa kuti hurumende yagadzirisa zvido izvozvo. Iko zvino hongu ndino kutenda zvikuru nekuungana kwamaita. Haisi rali yatatakarangara kuti ndatoshamiswa kuti munouya makawanda ini 1 minute yamanzi makawanda kudai. Nokumbira kuti patinenge taita proclamation ye elections in 2 weeks time tichauya kuno zvakare takukambena kuti umwe neumwe anovimba kuti Zimbabwe ndeyake, Zimbabwe inhaka yatinofanira kuchengetedza isu vatema vomuno munyika. Isu tine nharaunda yekuziva kuti takabva kupi tiri papi tichaenda kupi. Tinofanira kuti musi wokuvhota tichakuudzai kuti ndirini.
Mutungamiriri weZANUPF ava vanoti kushandura zita rekamba yemagamba ye3 Brigade Barracks vachipa rimwe zita kucherechedza rimwe remagamba akarwira rusununguko rweZimbabwe uye kuvapa ruremekedzo rwakakwana kuitira vana vemangwana kuti vazoziva nhoroondo yenyika. Vanoti izvi zvinotevera kupiwa zita kwedzimwe nzvimbo dzinosanganisira KG6 iyo yave kunzi Josiah Magama Tongogara uye Zimbabwe Defence College yave kunzi Yason Ziyapapa Moyo.
Kuzoremekedza ku3 Brigade yamunoziva iri kunoku yakunzi Herbert Tepo Barracks, kuti chizvara nechizvara chiri nhasi nechamangwana nechichazovuyazve tese taenda vachayeuka kuti kune gamba rakatanga hondo rainzi Herbert Tepo. Ndozvataita izvi hongu tapedza makore akawanda tisina kuzviita, asi chiripo ndechekuti tazozviita. Takaita zvimwe chete zvakadaro inonzi KG6 kuHarare, yainzi King George 6 kuHarare. Takaipa zita rokuti Josiah Magama Tongogara angari mukuru wedu muhondo.
Vamunangagwa vanoti vashandi vehurumende havafanirwi kuramwa mabasa nhando sezvakaitwa navana mukoti apo hurukuro dzichiri kufambira mberi dzekuwedzerwa mari. Vanoti kuita kwemanesi kwakapa kuti vakawanda vafe, izvo zvaisafanirwa kuitika. Vatsigiri veZANUPF vanosanganisira vaIvin Mbengo vange vari pamusangano uyu vanoti vanofara nemashoko emutungamiriri wavo sezvo achiyananisa nyika yose.
Masoko atarwa nemutungamiriri wenyika, masoko akanaka ekukurudzira rudo nekuramba kuvengana nekuramba mhirizhonga uyezve nemasoko iwo kuti tiri kuda kuti tirambe takayanana kwete munyika ino chete asi nesadhaki neinternational community.
Mumwe mutsigiri weZANUPF Muzvare Rebecca Chiutsi uyo angari musakubva nhasi anoti afara nemashoko avamunangagwa sezvo achipa hwaro hwamangwana uye netariro kuvazhinji kunyanya mashoko ekubatana avataura.
Mashoko aidhi munangwaga taona aine chiedza noupenyu hwedu, taona zviri zvo zvichatisumudza mangwana.
Mumwe wevateedziri vamunangagwa retired general Constantino Chiwenga vachitaurawo nhasi vakurudzira ruzhinji kuti kuvhotera vamunangagwa neZANUPF sezvo vaine muono wakanaka wenyika kupfuura vamwe mapato ezvematongerwo enyika. Sachigaro weZANUPF mudunhu reManicaland vaMike Madiro vachivhura musangano uyu vaudza veruzhinji kunyanya nhengo dzeZANUPF dzine nyunyuto nemabatirwo akaitwa sarudzo dzemapuraimari kuti nhasi range risiri zuva rezvichemo izvo zvisina kunyanya kufadza vane nhunha dzavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Ba Bato re-MDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe nhasi ratadza kuparura gwaro raro rekutsvagisa rutsigiro musarudzo dzegore rino muHarare kana kuti manifesto richiti nhengo nevatsigiri varo vadzivirwa kana kutyisidzirwa kupinda musangano wekuita izvi nevechidiki vebato re-MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa veVanguard. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Musangano wekuparura chirongwa ichi kana kuti manifesto iyo ine zita rekuti building an economy to support economic transformation kana kuti best wange uchifanira kuitwa ku Nelson Mandela Hall muHarare Showgrounds. Asi vanhu vashomanana ndivo vakwanisa kuungana, uye munyori mukuru webato iri vaNixon nyika dzino vaudza vatori venhau kuti vave kuzoparura chirongwa ichi pazuva richaziviswa nekuda kwekuti vanhu vatadza kuuya sezvo vabvundusirwa kana kurohwa.
Zvatoitika nhasi nezvatiri kuhwa zviri kubva kumativi mana enyika nekumativi mamwe enzvimbo dzatinogara dzemuno muHarare zviri kureva kuti Vanguard yatumigwa kuzonetsa nekukanganisa nekukonzera bhongamupopoto panyaya dzedu dzokuti isu tinge tiri vatungamiriri vebato riri kuzvitonga kuzere reMDCT.
Pasvika Studio 7 pange pachifanirwa kuitirwa musangano uyu pange paine vanhu vashoma, uye mutungamiri webato iri muzvare Tokozani Kupe nevamwe vatungamiri vebato iri havana kutombosvika panzvimbo iyi. Vanyika dzino vati bato ravo richaramba richiita mumwe musangano yekutsvaga rutsigiro mune mamwe matunhu. Munyori wechikamu chemadzimai mubato iri muzvare Lynette Mudewe vati zvinhu hazvina kufamba zvakanaka muHarare nekuti ndimo mune muzinda weVanguard.
Vanguard iri based and headquartered in Harare, not in Manicaland, not in Bulawayo. So that is why Vanguard yakwanisa kuchityidzira vanhu vemusangano wedu muHarare nekuti Vanguard iri based in Harare.
Asi vaDanford ngadzihore munyori mubazi revechidiki muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reHarare varamba zvataurwa navanyika dzino vachiti bato ravo rakabatikana nekuongorora kuti nhengo dzaro dzaenda here kunoongorora mazita adzo mugwariro wavhoti pamwe nekuti vasina kunyoresa kuvhota vaende kunonyoresa. Vaangadzore vaudza Studio 7 kuti muzvari Kupe nevamwe vavo vanofanira kudzoka kumusha kuzoshanda nevamwe.
So whatever zvotaura Mike Kupe netimu yavo ndovasonge vava vanhu vashaya pakuguma, vaive vanhu vatsvaga vanhu makonsesheni vakavashaya. Vanhu haangoteri munhu, vanhu haangoteri munhu asina pundutso, vanhu haateri munhu asina vana zvaanovapa. So therefore ndiri kuti ini mayuthi eHarare hakuna kana muyuthi 1 achidzira Mike Kupe. Mayuthi eHarare mayuthi vari preoccupied nekuti nyika yeZimbabwe isununguke.
Muzvare Kupe navachamisa vakapokana kuti ndiani wotungamira bato iri zvichitevera kushaya kwevaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai mukutanga kwegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvichakadaro, vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru avave kutungamira bato ravo reNational People's Party nhasi vaparurawo gwaro rehwaro hwavachatevedzera mukutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
PRC chitima cherusununguko ngaiende ngaiende.
Vashaura pakuparura kwavaita gwaro ravachashandisa mukutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rino kana kuti manifesto yebato ravo kudotito mudunhu remashonal and central nhasi, amai Mujuru vati mubatanidzwa wavari kutungamira wePeople's Rainbow Coalition uchasimbaradza nyaya yebudiriro munzvimbo dzose munyika.
Isu sePRC mubhuku riya rafambiswa apa tiri kutaura kuti budiriro ngaiitwe paward level. Hatidi budiriro inonzi ichaitwa Harare. Isu vekuno kwadotito Maundau and West Constituency ndisu topota tichinzwa nyama ichinhuhwirira ichibva Harare. Vana vedu ufunge vanotofitwawo nematama zvamunoona. Madzimai edu musavaone vakadai. Vanhu vanoda kushanda zvinhu zvavo. Tiri kuda kuti chimiro chemunhukadzi, chimiro chemunhurume, chimiro chemwanakomana mwanasikana chidzorerwe pachinzvimbo.
Vatiwo vakazvipira kuita mushandira pamwe nemamwe mapato kuitira kuti mapato anopikisa akwanise kubvisa hurumende yeZANU-PF musarudzo dzegore rino.
Tiri kugara nguva nenguva tichitaridza vamwe vedu kuti kubatana chete ndo chinhu chikuru. Tiende kunovhota tivhotera chinhu chimwa chete. Tione kubvisa mhungu mugumbezei. Yanesa. Yanesa.
Amai Mujuru, vatiwo vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Vave kuziva chokwadi chekuti vaEmerson Mnangagwa, avo vave mutungamiriri wenyika, ndivo vaironga zvekupidigura hurumende yavo, kwete zvavakadzingirwa muZANU-PF, vachinzi vaironga kupandukira vaMugabe.
Vakazondisheedza vaMugabe, vakandiudza mbanga makomwe, dzakaita kuti navo wavo musoro wakanga watenderera vachifunga kuti ndini ndaida kuvabvisa pachigaro. Zvino hatina kuzoona here akavabvisa pachigaro. Aha, ndo zvandakavabvunza ndikati, zvandakakuudzai mashoko angu ekupedzisira tichiparadzana musi wa 1 December 2014. Handiti ndakakuudzai baba kuti chaiyo mvanga makomwe tichaibata. I'm going to kneel and pray for that day. So I pray. Saka, zvokunzi mai Mujuru vakadzoka kuZANU. Uko kune madzeketembwe uko. Uko kune madzabidi uko. Uko hakugarike uko. Isu vamwe tisina miromo yakapinza hatikwanisi kugumana nawo mapendekete. Takati zvatinoda isu ngazvinge zvina Mwari mukati. Zvatinoda isu ngazvinge zviri zvokuendesera Zimbabwe mberi. Hona itadarikwa nyangwe neMalawi, nyangwe neZambia neMozambiki endi zvichirevei.
Zvichakadai, amai Mujuru vati ruzhinji rweZimbabwe rwaona chitsvuku kuburikidza neutongo hweZANU-PF, vachiti vakabva neko kumunga hakuna ipwa, hapana chichakwaniswa kuitwa neZANU-PF mukugadzirisa upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 kuDotito, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Zvinotomboenda kuna Mavelas Musanga nyauye weStudio 7 kuti tinzwe chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mavelas Musanga nyauye ndiri muWashington. Nasi taisa rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe mufundisi vari kuita ivo mabasa anonwisa mvura ekudzidzisa madzimai nezvemabhizimisi uyezve vachibata zveshoko. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kuita.
Zitarangu ndinaitwa Pastor Abigail Magwenzi, ndiri founder and president of Rogza Red Business Hub.
Mataura imi kuti munoita zvekereke, zvakazofamba sei kuti mupinde mune zvemabhizimisi?
Mwari vakandituma, ndakatanga ndiri business woman marketplace. Ndikatoita Zimbabwe National Chamber of Commerce Business Woman of the Year. Kwakundidana Mwari, kwakundiisa kuBible School, ndakuita mufundisi, ndakuita mufundisi kuZayoji. Ndokanaka ndichipasta full time. Iko zvino manje Mwari vanditendera kuti ndidzokere back kumarketplace. Ende tiri kuona madzimai ari kuuya neuwandu hwavo.
Zvirongwa zvipi zvamuri kudzidzisa madzimai?
Tine masectors akatowanda tiri kucover semadzimai. Tine agribusiness, minerals and mining, tourism, beauty, fashion. Mary Health, sisi takangosiana sana watoto 15, atiri kujia na kuti munhu wemukadzi asimuki.
Saka vanenge vachida kushanda nemi vanokuona ikupi?
Isu tiri mo mutown, pa charge office, pa 3 South Avenue, kona Ines Terrace, second floor, pa Old Customs House. Yopi pane office yedu, yopi patino trainera jine, chunye tumenga kunze. Sosu da utoti munhu wese wemudzimai, kana ari disabled, ave ari munhu, ano kwikwi dzaone vamwe. Saka chimwe chakaita manje ndechekuti mazelazi. Sati isusu semadzimai ndisinoshandisa zvinhu izvi. Isusu tikagadzira kampani yakugadzira madetergent iwayo. Ekutoisa mashops anonzi ma 8B's dishwasher, 8B's fabric softener, 8B's sterile green bar rinenge richinzi 8B's. Zvakasiyana siyana ma tile cleaner, ma pine gel. Detergent yese wangangofunga inoshandiswa nemunhu wemukadzi ndeya tinenge tichidila nayo. Zvese izvozvo zvinenge zviripo ma engine cleaner. Tinenge tichigadzira ma shampoo, tinenge tichigadzira isusu tichiisa mumashops. Saka tiri kuti isusu we are a brand with a burden. Ndo pay offline yedu. Nekuti une choice semunhu wemukadzi kuti ndotenga chii chandinoshandisa mumba mangu. Because ukatenga product yedu yema 8B's, zvinoreva kuti watituma kunobatsira mukadzi ari kubhinga, ari kukwesha hari yake nedota nemahuswa. Ushatituma kuti tinomutraina ikoko kuti ave business woman ikoko, agadzire madrinks emucommunity iyoyo. Maflavored drinks sekuendisa vana kuchikoro. Agadzire kana mahewu anopakejika. Tinenge takuenda nema HBs. Tinenge takuenda nema skills kugadzira makendo, kugadzira floor polish, kugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana. Zvekuti zvishandiswe shoe polish yeso iyoyo tinenge tichigadzirisa. Tichagadzirisa madzimai zvinhu zvinenge matomato sauce. Tichitraina munhu wemudzimai kuti ainacho chiri maari chaari kunzwa kuti anoda kuita kana riri dovi, ngarikwikwidze riendewo musupermarket. Saka tinovadzidzisa zvese izvozvo. Saka isusu tiri kuti urongwa uhu nemadzimai ari kumira nechirongwa ichi ari kuzvipira kuti isusu toda kusumudza mumwe mudzimai. Saka toda kuti madzimai ese emuZimbabwe mavanogara imomo vema 8B's vave mabusiness people achitoita something chaanokonzeresa. Kumaruva uko tinoticha maunderground agent. Tovaratidza kuti unoita sei underground agent. Tinovaticha underground sirichi nekuti unoita sei kuti mvura yako irambe ichitonhorora iri pasi. Saka hapana watinoda kusiya. Toda kuti titore mudzimai wese kugadzira mukaka wakakora unotengeseka. Unopakejeka uri kumusha. Iko zvinoka world yese yangobatanidzwa nefoni. Tiri munhu ane smartphone kumusha. Atopinda musaizi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Abigail Magwenzi. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu, chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Zuva guru ra Prince Harry vekuBritain namuzvare Meghan Markle vekuAmerica razosvika apo vaviri ava varorana nhasi mugovera muguta reWindsor riri kunze kweLondon. Prince Charles, baba waPrince Harry, ndovafamba nesvitsa vachinoipereka kumurume wayo. Meghan, uyo anove chizvarwa cheAmerica, aimboitawo zvemitambo yemafirimu uye atenda kuti baba vake vanga vasingakwanisi kuvepo pamuchato wake nekuda kwehutano hwavo husina kumira zvakanaka. Zviuru zvevanhu zvaungana muguta iri apo zvanga zvichipa makomborero azvo uyewo nekuedzawo kuona vachati ava. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chinotanga mumatunhu ose emunyika, asi chichinzi chanonoka kutanga mune dzimwe nzvimbo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vachazivisa zuva resarudzo mukati memasvondo maviri anotevera kana kuti kupera kwemwedzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Gifts Dube. Thank you.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ichona njani mthwakazo muhle, siyalamukela umsakazo weStudio 7 namhlanje ngomgqibelo mhlaka 19 kwenkwezi 2018. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uza kwethula usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kukankwenkwezi.
Sitange sichita proclamation.
Sizalothulela usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kwenyanga yona le. Sinakwenza lokhu sizaqalisa ukukhankasa okuzwayo.
Icele le-MDC ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe lehluleka ukwenza umhlangano walo eHarare.
Into eyenzekeleyo ukuthi silabantu abathiwa labana iVanguard likaNelson Chamisa. Abantwana bayahlukumeza abantu, betshaya abantu ema-constituency, ema-district ngama-wards. So abantu bona labo ngoba abamise ukuthi abantu beze be.
Kulokuxozela okumangalisayo lapho abantu abahlola khona amagama abo kugwalo lokuvota kule voters roll. UPrince Harry weLebhilitani utshata loMeghan Markle wakwele Melika.
Bekumnandi and umakoti ubegqoke kahle, into yonke ibukeka, ilanga lalo liphumile, kholisile sebili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi liza kwethulelwa usuku lokuvota ekupheleni kwenyanga. Lokhu kwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lamhla eMtare emhlanganweni wabandla leZANU-PF ukukhankasela ukhetho. Umongameli Mnangagwa utshele abantu abasemhlanganweni lo ukuthi selidumela eMansumpeni ukuthi wethulwe usuku lokhetho.
Kwakuphela komwezi unoyi. Tichange tichita proclamation.
Sizalothulela usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kwenyanga yona le. Sizakwenza lokhu sizaqalisa ukukhankasa okuzwayo. Sizabuya lapha njalo ukuthi size khuluma lani ukuthi lisivotele. Siyabonga kakhulu ukuthi lasisekela ngokuthula singena kuhulumende. Ngake ngeqa umgcele lapho ngisenzela ukuvikela impilo yami. Ngaba yi-border jumper. Nxa ilanga lakho lingakafiki, liyabe lingakafiki. Babe funa ukubulala kodwa okwalamuhla ngikuhulumende lapho esebenza khona ndawonye.
Uthi ilizwe leZimbabwe lidinga uncedo kwamanye amazwe lokututukisa umnotho.
Sifuna ukuthi abantu bakwamanye amazwe basebenze lathi ukwenzela ukuthi sithuthukise ilizwe leZimbabwe. Bese kule minyaka engamashumi amabili singathola uncedo kwamanye amazwe. Kodwa okwamanje sisebenza okumangalisayo ukuthi sithole uncedo oluvela kwamanye amazwe. Sisanda ukulobelana izivumelwano lamanye amazwe ezifika izigidi ezingamashumi amahlanu, $500 million. Okunye njalo sokule mali efika izigidi ezingamabhiliyoni alitshumi nanhlanu, $15 billion, elakho ukusetshenziswa kweZimbabwe. Ngaphandle kwalokho, kulamankampani amaningi kakhulu anjenge-General Electric yeMelika afuna usincedisa kwezomlilo kagesi. Abanye ngabangani bethu abe-China esithanda ukulobelana labo izivumelwano eziningi.
Uthi akumelanga uhulumende wakhe aqhube inhlelo ezigadlameza uZulu.
We cannot anymore live in the past.
Singeke siqhubekele phambili sisenza okwakusenziwa kudala. Sokumele sifunde kulokhu okuhle okwenzakalayo ukwenzela ukuthi sibe lempilo engcono.
And avoid the bad things that happened in the past. Never.
Kumele singenzi okubi okwenzakala kudala. Akumelanga sikwenze loba kanjani.
Umnangagwa uthi okwamanje uhulumende wakhe wenza okwehlukene kakhulu kulalokhu kwakusenziwa ngumnumzana Robert Mugabe owasuswa esikhundleni nyakenye. Uthi uhulumende wakhe kumele alalele okufiswa nguZulu.
As a leadership, we have a different approach.
Njengenkokheli senza okwehlukene lobe kusenziwa ngabanye. mina ngumuntu olalelayo ngiyisithunywa senu.
All my colleagues must do the same. They must listen to the people.
Bonke engisebenza labo kumele benze njalo. Kumele balalele abantu. Kumele basebenzele abantu. Konke sikwenzayo kumele sikwenzele abantu.
Uphinde wathi kumele kwenziwe ukhetho olubalulekileyo lonyaka.
No violence. We want our elections to be free of violence.
Sifuna ukuthi ukhetho lwethu lube ngolukhululekileyo. Kasifuni ukulwisana nabantu ngesikhathi sokhetho.
It's more powerful. It means we are mature. And ZANU-PF is mature.
Lokhu kutshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF ngelabantu abakhululekileyo. Akumelanga siphambaniswe ngabantu abancane abahamba ilizwe lonke bethethisa abanye. Asikwenzi lokhu thina.
Umnangagwa uthi kusobala ukuthi nxa engagedwa ukuba ngumongameli weZimbabwe uza kuqula umnotho welizwe ikakhulu nxa kungathuthukiswa ezokulima. Bekulabantu abaningi sibili emhlanganweni lo wenzelwe eSakuva Stadium eMtare. Ibandla leMTC elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Kubhe lithi lehlulekile ukwenza umhlangano walo lamhla wokwethula ugwalo lwemanifesto kuZulu ngenxa yokuthi bethuselwe ngalabo abacelele MTCT ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Jamisa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ibandla leli bekumele lethulele uZulu ugwalo lolu eHarare olulesihloko esithi Building an Economy to Support Transformation kumbe Best eMandela Hall emagcekeni eHarare Showgrounds. UMnumzana Nixon Nyikadzino unobhala jikelele webandla leli uthe bethuselwe ngabatsha becele elikhokhelwa nguJamisa ababizwa ngokuthi yiVanguard ukuthi baze bathwalisa nzima abantu abahamba emhlanganweni lo. UNyikadzino uthi lokhu yikho okwenze ukuthi kube labantu abalutshwana abahambe emhlanganweni webandla labo.
Into eyenzekeleyo ukuthi silabantu abathiwa labana iVanguard ikaNelson Jamisa. Abantwana bayahlukumeza abantu, betshaya abantu ema-constituency, ema-district ngamawadi. So abantu bona labo ngo abamise ukuthi abantu beze bengafiki la ukuthi buye emhlanganweni wethu.
UNyikadzino uveze njalo ukuba balobufakazi ngodaba lolu njengoba sebetshele lamapholisa ngokubehleleyo.
Sizokhuluma lamapholisa ukuthi bedinga abantu bona labo kade behlukumeza abantu bebotshwe and even laye uNelson Jamisa kufanele engumuntu ongumthungameli owabantu not ukuthi ebehlukumeza owedumeza abantu ukuthi bebehlophana ngabantu yikho asikuthandi.
Kodwa abebandla leMDCT elikhokhelwa nguJamisa bakulandule lokhu besithi kuyamangalisa okukhulunywa ngabantu ababucelele MDC elikhokhelwa nguMakhuphe. UDenford Ngadziwore unobhala wohlangothi lwabasakhulayo eHarare kucelele MDCT ekhokhelwa nguJamisa uthi bona baqhuba ezokhetho hatshi ukugijimisana nabantu abachitha isikhathi sikaZulu besenza izinto ezingakhanyiyo.
So whatever zotala maikhuphe netim yawo
kukhulunywa nguNkosazana Khuphe nabanye bakhe kuyikwenza kwabantu asebephelele kungabantu abadinge abantu kuma-constituencies abo babaswele. Abantu kabalandeli muntu kungekho angabasiza ngakho.
Inkokheli yaleli bandla okubalisa uNkosazana Khuphe kayihambanga emhlanganweni lo ngenxa yokuthi bathi bebesethuselwa yiVanguard yecele le-MDCT elikhokhelwa nguJamisa. Ngimeme iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Yebo 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 mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001
0012-465-0318. Ngiyaphinda njalo 0012-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu LFBOAWL.
Kube lokuxoxozela okukhulu lamhlanje eHarare ngesikhathi abantu behlola amagama abo kugwala lokuvota ole voters roll. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuxoxozela lokhu kwenziwe ukuthi abantu abaningi kade bengakwazi ukuthi baye ngapi ukuyahlola amagama abo kugwala lweprovisional voters roll. Omunye walabo abalokhu bengakwazi abakwenzayo ngumnumzana Bheki Nkosi Sibanda.
Ngokwani lokhu mina vele since ngaregister vele angikwazi lutho angase ngikubone mina. So ngaregister vele angase ngikubone mina mina lokuvota ukuthi idate ibuye ngivote kuphela. So ukukhuluma ngakho lokhu vele angikwazi mina ngikuyinkona lokhu. Bakufake ngaba tshela ba angikwazi mina.
Kulabanye njalo abanjengomnumzana Sindiso Nyati abathi kawatholanga amagama abo kugwalo lokuvota.
Mina kathesi njengoba sikhuluma so ngihlala esitungwitsa so ngihambe nga inspector Embare so uyabona Embare bathe ngibuyele esitungwitsa but mina ngiyasebenza so ngivuka ekuseni ngiphenduke sokulate endlini kakhulu baba sebevalele lapho ke-inspector khona but well akulanto engingayenza ngizabona iplan.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Mkhatini Ndlovu ohlala elokishini leBuliriro ubengakwazi ukuthi amabizo aseqalile ukuhlolisiswa njalo sowatshintshwa indawo ahlala kiyo.
Okungenze ngangahambi ukuyakhangela ukuthi ibizo lami likhona eluhlwini lwamabizo abantu abavotayo ukuthi kongona kade engakwazi vele ukuthi kongona kuyahamba kekhangelwa amabizo. Then okunye ukuthi kongona se sengitshintshile indawo lapho ekade ngihlala khona so sokukhathana ukuthi ngiphinde mbelokhu ngisiya ngale ngangihlala khona hhayi ngibonani kuyambambelela so ngeke ngikhona hhayi kuzazenza.
Ngasenelisanga ukuxoxa neziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission eziqhuba uhlelo lolu. Uhlelo lokubhalisa amagama kugwalo lolu oluqalise namhlanje luzagqitshwa mhlaka 29 ngoNkwenkwezi. Abangabhaliswanga kulolu gwalo balakho ukubhalisa ukuvota kuze kuye phela inyanga. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Le isitudio 7 esakaza eZimbabwe sizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siye sizwe okwamanje esibhadalweyo ngusithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Sithi Chirisere olwela amalungelo oluntu, yena ihlala khonapha eMelika eNew York kodwa sixoxa laye eseDallas eTexas. Sicubungula udaba lwamabandla ezombusazwe akhokhelwa ngabesifazana ukuthi ngambe engamisana nala lawo akhokhelwa ngabesilisa.
Sikhangela nje iAfrika jikele abantu besifazana bengabantu abancindezelwayo abantu abangakhangeleli phezulu ngaso sokufika endabeni zokubunjilizwe abantu besifazana bebengela yokugijimela phambili maso kwenza indaba yokhokhela ilizwe kodwa ke iqinisweni bebezama ilizwe leZimbabwe libeliyilizwe emazweni amaningi nje jikelele ase-Afrika elizamayo ukungenisa abantu besifazana kungayisikho ukuthi babafakela phambili bebafucela phambili kodwa bebayamukela nje bebangenisa ezikhundleni ezijikeneyo singakhangela u-Oprah Mtinguri sikhangele uMujuru bengu-vice president sikhangele nje even uKhuphi obengu-vice president we-MDC siyakhangela ukuthi kuyathakazeleka sibe ukuthi sibone ukuthi abantu besifazana ye bebengafakwa phambili kodwa-ke bebeyamukelwa nje bengenisa kulezo zikhundlu eziqakathekileyo kodwa-ke eqinisweni ikuba kunzima kakhulu ukuba abafazi beyamukelwe ngilizwe jikelele njalo labantu nje abasezikhundleni ukuthi bevume ukuba bona bakhokhele ngabafazi bona abantu besifazana njengokwabo labo abakholwa ukuba omunye umuntu wesifazana engangena esikhundleni esinjengesokukhokhela ilizwe ebekwazi ukukhokhela ilizwe ngoba ingqondo zethu nje singabantu beZimbabwe sikhule sibona abantu bakhokhela ilizwe bengamadoda. Siyabona iZambia, siyabona amanye amazwe sibili ukuthi bekulomuntu ongumfazi okhokhela ilizwe kodwa eZimbabwe nje kunzima nyana ukuthi abantu beyamukele abafazi bebeyibo abakhokhela ilizwe. So kunzima ukuthi sithi ama-political parties la aqaliswe ngabafazi, ama-political parties azaphumelela. Kope uthe etsuka ku-MDC usuke nje labantu abathe abayingxenye nje abakhanyayo ukuthi bamthakazelela. Kodwa ke ingqondo zabantu baseZimbabwe babona umuntu okhokhelayo oyindoda enguye okumele abe nguye akhokhela ilizwe.
Kodwa sesikhangela yona indlela uNkosazana Khuphi aphuma ngayo kubandla le-MDCT. Ungathi kulokwenza lokuba ngowesifazana kumbe abantu bakhangela ukuthi olosekelo oluningi mbani?
Nanso sengikhulume ngendaba yokuthi ungumfazi ngingaze ngimkhangele njengomuntu oyindoda agubhiwe bengelawo ama-qualities okuba yena ebe yinguye intshantshu umuntu ozakhokhela ilizwe. Angeke ngithi angabe ngumuntu oyindoda lamhlanje ubezathola amavoti amaningi. Hhayi, singafaki okwabafazi phambili, singafaki okwesilisa, simkhangele nje engumuntu ubelawo yini amandla okukhokhela. Angeke ngize ngithi ubelawo amandla okukhokhela. Ama-leadership qualities ubengelawo nje athe ajiyileyo ukuba abantu bebe nguye abamvotelayo. So indaba yobufazi leyi abantu bengayigijimelela beyifake phambili kodwa hhayi.
Siyabona njalo kulamanye amabandla akhokhela ngowesifazane elikhokhelwa nguLucia Mativenga ele-PDP, lelikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru labanye nje abaningi, lawo akhanya awaqhubekeli kuhle phambili.
Umjuru bengumuntu olawo ama-leadership qualities njalo ngumuntu okhulele ku-government, okhulele ekwazi ukuthi ilizwe libunjwa kanjani. Kodwa ke icala lakhe ngelokuba yena wayevele ephakathi kwezanu PF, ephakathi kwebandleni ekhangele izinto zonke ezibonakala. Lamhlanje maye guquke sithi hayi sefuna ukwenza okwakhe, sefuna ukuqondisa izinto, abantu abangeke, sokule trust issue khonapha, abantu abangeke beze bemthembe ukuba nguye ozabahambela phambili. I mean ulamacala akhe ulento zakhe eziningi azenzayo. So okunye asikhangelele ukuthi abantu laba ngabafazi, sikhangele ukuthi kuyini akuphethe, kuyini akukhulumayo, kulabantu abangamthemba na. Kunzima ukuthi abantu bephoke ukuvuka bethi sebezavotela i-PDP ngenxa yosokulo mfazi othi hayi. Kumele ngabe bakwenza lokhu kudala, beyakha kudala njengabantu abe-MDC ukuba i-political party mayivele isivele isivunjiwe abantu bengenza njani, bengalandela.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Tsitsi Chiriseri olwela amalungelo oluntu. Sixoxelaye eseDallas eTexas khonapha eMelika. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Namhlanje ke uNtukameli Ngomo ngoyophethe uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Ikudibana kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa lengcwethi kwezokulondolozwa kwempilakahle ngokwemvelo umnumzana Samuel Marandure. Ngiyakwamukela kuhlelo Marandure.
Yabo.
Kuyini kahle kahle okhuluma ngakho kumkhankaso wakho lapha nxa ukhuluma ngokulondolozwa kwempila kahle yomuntu ngokudla kwemvelo?
Abantu uzwe bekhuluma esithi bona siyafiwa sibili kodwa bengazi ukuthi uhlupho lungaphi. Izolo endulo okhulu labo khokho bethu babekula baze bakhokhowe kodwa namhlanje abantwana abangena 20 years, 30 years, 40 years sebetshona phansi kulento ezithile eziyimbangela kodwa inkalakahle yangikhona yikudla. Ukudla sowucede abantu emakitchen abo kuna besithi bayakholisa nxa namhlanje ukukhangela ukudla ofane ukudle fanele ukuhle lokho ikuhle ungangiphilisa na okuya ngulala abantu uzwa bekome namhlanje besihlupheka besiba lobuhlungu iproblem ukuthi kona badla ukuhle ongayisikho
ekase kahle ukudla othi kubulala abantu ikuphi ikudla okunjani
sengibalisa one inyama imhlobo yonke yenyama number 2 I dairy products cheese ice cream chocolate anything iye to do nge dairy iyabulala number 3 ichukela 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 abantu finish ya encangisi ichukela ichukela iyabuya in many different ways enye idirect ungayifaka phakathi kwepoli jalo naphakathi kwetiye yakho kodwa enye ibuya phakathi kwamakeke ama-biscuits iswisi abantu sebebhelele ichukela because ichukela causes a lot of acid in the human body abantu bayadla ichukela bathi imnandi manje nxa singasadla ichukela engingasanathi amahewu nxa uhlanga lo mngane mngane akho ungidingela ikhokho khonapho uyazidingela ukufa number 4 these cooking oils ezikhona namhlanje zonezi nazi into ezibulalayo kanti pho abantu badalwa kubana baphile ngento ezimilayo emhlabathini
yiziphi izinto lezo okhuluma ngazo othi wena yizo kumele zidliwe ngabantu
lapha ngikhuluma nxa umuntu edinga ama-carbohydrates anike i-energy kufanele udle ama-small grains nxa ngikhuluma lama-small grains lapha ngikhuluma labonyawuthi amabele oborathoko abongqoloyi abobhali yizona into ofanele uzidle for energy sithi lapha ifethi umzimba na uyayifuna ifethi kole nxa evela kubo majarina ayiseko ragiyani iyabulala ifethi yakufumasi come out of nuts nxa sikhuma ngabo nuts lapha nokama kulabo cashew nuts kulabo nkelo into ezinenginenge ziyo those natural nuts gives you the fat required by your body abantu abanengiselekishone phati ngenxa yecancer i-cancer will not warn you ukuthi hhayi uyabona khathesi mina sensemzimbeni wakho sengikhula khonapha hhayi iyabe ikhula kuphela wena uyifida zona zena into kade ngizivalisa kuthi abonyama abochukela abomafutha abocago those are the major feeding foods for the cancer problem
uchilo ukubana inyama yonke kayiwulungelanga umzimba kepha abezempila kahle labo dokotela bathi inyama yenkukhu ilungile ungayidla iloba nini kanti enkomo layo yebo ungayidla lapha lalapha
abalo dokotela abaphuma kuleyo line who are following the natural remedies now bayakwazi ukuthi hayi ngale it's business I will give you an example ukuthi wena ubone ukuthi kona wena njengelizwe lakithi lezimbabwe where they allows ukuthi kona nxa uphakisha igwayi uhlubhala ukuthi harmful kodwa still the government iyabe isupporta itobacco farming why because it's a cash cow so akwethusi ukuthi leyo dokotela bathi kufanele bakhulume njalo ngoba the pharmaceutical business is a big business
hayi siyabonga baba uMarandure ngokuba lawe kuhlelo bekukuhle kakhulu
nami ngiyabonga
lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silomnumzana Samuel Marandure ingcwethi kwezokulondolozwa kwempilakahle ngokwemvelo tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo
siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo ube le mpela viki enhle mfowethu unkosana Harry wakwele eBrithani lamhla ujade lomlingisi uMeghan Markle wakwele Melika esigodlweni sendlovukazi yaseBrithani eWindsor Castle Weza Jesus Banda usethulela lolu daba.
UPrince Charles nguye ophelekezele umalukazana wakhe uMeghan esiyamnikeza umntanakhe unkosana Harry eSt George's Chapel ngemva kokwehluleka ukubuya kukayise kaMeghan umnumzana Thomas Markle kulandela ukugula kwakhe ngesifo senhliziyo okumenze walaliswa esibhedlela. Izigidi lezigidi zabantu emhlabeni wonke jikelele bezibukele kumabonakude kukanti inkulungwane lenkulungwane behlele kudolobha elincane leWindsor lapho bame emgwaqweni befuna ukuthi chazi labo abachadayo ababili laba bahlanganiswe phambi kwabantu abangamakhulu ayisithupha okuhlanganisela indlovukazi uQueen Elizabeth waseBrithani ongugogo kaHarry, abadumileyo emhlabeni, abangane babo kunye nabaningi abasebenzela ukuthuthukisa lokusiza uZulu weNgilandi. Ngemva kokuhlanganiswa kwabo, unkosana Harry lo Meghan asebebizwa ngokuthi nguDuke lo Duchess of Sussex, bagade inqola edoswa ngamahatshi bebhoda emgwaqweni yedorobho leWindsor, bebonisa uZulu ngokuthokoza kwabo ngelanga labo elikhulu. Sihlangane lo mnumzana Sibusiso Ncube oyisizwana naseZimbabwe kulumcimbi.
Bekumnandi and umakoti ubegqoke kahle, into yonke ibukeka, ilanga lalo liphumile, hhayi sikholisile sibili, sikholisile, sikholisile, sikholisile. I don't know how ukuthi kuzaba le sikhathi esingakanani ukuthi siphenduke futhi sizokholisa kanye. Basifisele inhlanhla.
Omunye ebesemcimbini lo isizana nise-South Africa, uBuhle Tshabalala.
Sanibonani, silana emshadweni waka Prince Harry and Meghan Markle. Lana eWindsor, UK, England, sithi unkosi ababusise emshadweni wabo.
Bebebaningi abantu abamnyama abaze ngobuningi babo kulomtshado ukuzosekela uMeghan, nangomunye njalo odabuka kwele Zimbabwe.
Imi uManyathi ngilapha emtshadweni wesikhosini, siyajabula ukubona umuntu wesintwini etshade esikhosini. Sijabulile kakhulu njengoba libona lisizwa abantu bekhuluma sibaningi. Siyamfisela inhlanhla.
Namuhla ntambama kulomcimbi omkhulu, lapho abangane babo kunye labadumileyo kwezomculo, kwezemidlalo, abalingisi ogoqela unkosazana Oprah Winfrey, umnumzana George Clooney, uSerena Williams, Elton John, labanye abaningi bokuzithokozisa bazijabulisa-ke namhlanje. Akulalwa, ziyawa eWindsor Castle. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisasman.
Siyambonga kakhulu-ke u-Ezra Chisasman lokhona ngale-ke kwele Brithani. Ubelokhu-ke esithumezela okuningi lapha-ke kuFacebook laku-social media endaweni ezitshiyeneyo. Siyabona kisibili usithumezela impikitsha emihle kakhulu. Nxa lifuna ukuthi liyibone limpikitsha, hambanini-ke imfanekiso yangkhona iku-VOA Studio 7 lawo-VOA Ndebele. So-ke nxa ufuna ukuthi ukhangkhangele ubone ukuthi bebegqokeni njalo sobesenqoleni lyanazane lugebhezi, uzazibonela la ukuthi kunjani. Kulabantu-ke abasithumezele umlayezelo ababili abathathu. Umnye wangkhona nguMavis Sande othi, ya mna ngiyabona sibili ukuthi okwenzakale khonapho khonokho kuyabukeka kakhulu, njalo sibafisela inhlanhla ababili laba asebethe bajada. Sinethemba lokuthi-ke umlimo kuzaba bona phambili. Kuzobeka uPinky Spanda uthi, hallo izihlobo zami linjani, lilabo siyakubingelela khona ngapho-ke Pinky Spanda. Kuzobuya njalo-ke lo Lina Kitso uthi, ye ngiyalibona lami izihlobo zami. Sesilo baba-ke u-Apostle Midian Dube, umfundisi omkhulu khonapho-ke ecingweni. Baba mfundisi, kunjani?
Ngiyaphila Dube, kunjani?
Ngiyaphila sibili, sibe 1 minute sibili. Akutsho ukuthi ubone njani umtshado wababili labo uPrince Harry lo Meghan Markle?
Mina ngibone angani kube isibonelo sokuthi abantu ababili mabethandene ngeqiniso bayanelisa ukuphuthisa amaphupho abo. Kimi ngathi kube yisibonelo, kube yi-inspiration ebantwini abatsha, le bantwini abasemtshadweni mhlawumbe abahleliyo emtshadweni, ukuthi as long as lifuna ukuqhubekisela phambili uthandano lwenu, konke kuyenzeka, konke kusemandleni, konke liyakwanelisa aluba likuplana likufisa lonke lindawonye.
Ye, siyabona ukuthi uMeghan Markle umuntu omnyama kuzobuya-ke ngale phela i-royal family. Siyazi ukuthi usesikhosini sibili, kuyahambelana khonokho.
Ye, kanti vele umhlaba esesihlala kiwo Dube usuyiwona lowo oyemitshado ehlangeneyo ngama-mixed marriages.
Ye, isikhathi Dube, siyabonga kakhulu. Ungathina nakusasa Dube. Ye, singalihlukani nanzi ebesikhokhela indaba lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzakwethulela uZulu usuku lokhetho oluzayo. UPrince Harry utshada loMeghan Markle wawele Melika. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisa wonke isitulo.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.